A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 7th of 2023. And I am your host tonight, Evans Zeninga. So tonight, we are looking at the political campaign rallies taking place in the country as things get heated ahead of the upcoming general elections. And today, the High Court of Zimbabwe reserved judgment in a case seeking to bar former ZANU-PF stalwart Xavier Kasukwere from contesting as an independent candidate in the upcoming presidential election. Now, this petition was brought to court by a ZANU-PF member, Lovedale Mangwana, who's being represented by advocate Louis Uriri. And Kasukwere is being represented by advocate Harrison Ngomo. Vangomo vanoti mumwe murume, George Masters, vakaendesawo magwaro kudare repamusoro, vachikurudzira dare kuti rirambidze vakasukwere kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitaura.
Watinaye akafaila nyaya yechipiri ndomumwe anonzi George Masters uyo ana kufaila iri agent chamber akafaila iri ordinary court application. Saka tiri mushishiro kugadzira mapepa okupikisana nezvaari kukumbira kudaro.
Ari kuda chiyewo?
Ari kuda kuti vakasukuwere vasakuwana varambidze kukondesta election ya 24 August.
Zvikonzero zvake ndezvei?
Zvikonzero zvokuti kwai vamasukuwere vanga vazavana kukwanisa kuachivha zvinodiwa nomutemo zvokuti vange vari ordinary resident munyika muno for 18 months. Panyaya yechikonzero chinopuwa chakafanana neiyi yatiri kubudirira nayo mudare, asi kungoticho chaiswa padare rakasiyana. Apa tangatirungira kuti ripoti iye ainda kudare regeneral divisionary high court.
Avo vange vari gweta rava Xavier Kasukwere vaHarrison Ngomo vachitaura naGodwin Mangunja weStudio 7 vari kuZimbabwe. Now, moving forward, the Zimbabwe Republic Police has banned a rally for the opposition Citizens Coalition for Change that was scheduled for Sunday in Bindura. And the police said the venue had no access to roads, as you can tell from the letter they issued, and there's no water. It also said the opposition did not give sufficient notice to the opposition as they want to launch the election campaign in Bindura on Wednesday. And the party's campaign hit a wall again in Chiredzi after its scheduled rally was barred to pave way for an official opening of a clinic by the ruling ZANU-PF party minister of state for Masvingo province, Ezra Chadzimira. Yesterday, former deputy information minister and ZANU-PF aspiring MP Energy Mutodi allegedly fired gunshots at Citizens Coalition for Change CCC members who had gathered at Baradzanwa Township in Bikita, awaiting their leader Nelson Chamisa's arrival. Mutodi is currently running for the Bikita South National Assembly seat on a ZANU-PF ticket. Mutodi denied these allegations yesterday when asked by Studio 7 reporters. Nengo nanatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, CCC, dzinonzi dzakuvadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaunga kwagutu mudunhu reMasvingo nhasi. Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati, mapurisa achiti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yange yakwana. Ngatinzwei vaChamisa vachitsanangura.
Nika yose yamirira. Asi munonoti hama dzedu dzeZANU-PF havanzwisisi kuti tinoda runyararo munyika muno. Isu hatiende pamusangano. musangano wavo. Isu kwa musangano wedu ngavasauya. Nokuti mumwana wavo une musha wake. Kana iwo uchirima zvakanaka. Uri hurudza unonetsekera iko neni ndine mombe dzangu mbiri.
Avo vange vari vaNelson Chamisa, mutungamiriri webato rinopikisa reCCC, vachitaura nevatsigiri vavo nhasi kwamaunga kwaGutu kuMasvingo Province. And on that note, let's take a short break. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And now for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk, we are discussing the 2023 election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we have three guests. Before I introduce them, just to let you know, it's going to be a very busy weekend as well for ZANU-PF as they head to Chinoy for their big star rally, which is headed by the ZANU-PF leader, Comrade Emmerson Mnangagwa. So let's go dive now to our guest for tonight. I will welcome UK-based Vamasimba Mavaza of ZANU-PF, Vatawanda Dzokora of CCC, based in North Dakota here in the United States. We also have JC Chihota from the Women's Academy for Leadership and Political Excellency. Welcome, ladies and gentlemen, to the show.
Thank you very much.
Thank you.
Awesome. Let me start with you. I will start with you, Eva Dzokora. Your party is in the news. There has not been joy. We are told you were not allowed to hold a rally that was scheduled for Sunday in Bindura. What is your reaction to that? Let's start from there.
Isu seva sema citizens seva na Zimbabwe takamira patakamira takamira patanga takamira 2018 patakarakasha ZANU-PF na vamunangagwa patanga takamira ipapo ndo patichiti takamira na nhasi uye tinoramba takamira ipapo takashinga kuti gore rino tirikurakasha zvakare ZANU-PF na vamunangagwa murikuona kufara kurikuita vanhu kwese kuri kusvika President Chamisa, kufara kwakaita vanhu kumasvingo. ZANU-PF yakatoona kuti vachamisa vane vanoteerwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndosaka maakuona iko zvino vari kupindira munyaya dzedu vachimisa marari edu kuti vanhu vasauye kuzonzwa shoko reshanduko riri kuparidzwa naPresident Chamisa. Izvi zvinongotiratidza chinhu chimwe chete kuti ZANU-PF iri kutya kuzvambaradzwa zvayakaitwa muna 2018. ZANU-PF iri kukwata, saka vari kufamba vachimisa marari edu. Makavaona vachiita zvimwe chete izvozvo kuMasvingo. Nemapurisa acho akatoturwa naPresident Chamisa achibvunzwa kuti zvamuri kundiita izvi ndozvamuri kuitawo here vamunangagwa. Muri kuvashungurudza here zvamuri kuita izvi? Muri kuvabvumira kuita marari avo pose pose. Asi isusu muri kutirambidza kubhindura vapamhidza zvakare vatirambidza kuita vari kuda kuedza kutirambidza kuita rali yedu asi rali yedu iri kuenderera mberi nekuti zviri kuitwa neZANU-PF hazvisi pamutemo. It's unconstitutional. It's an illegal ban. And as you have seen, we have already challenged that in court. And when we did that, the magistrate said he's going to put the case down or the issue down 2 days later, 2 days after we were supposed to have our rally on Sunday. Mm. And we have already challenged that again. We are challenging that. So our rally in Bindura is going on unabated. Atichisi dzirwe, atichachka, atichki ZANU-PF, my citizens, takatoshinga,
takatoshira. Chimira mira ndikubate muromo mira ndikubate ipapo vamavaza vauyewo vamavaza manzwa here zviri kutaurwa na vadzokora izvo vanoda kupindurwa vakamirira mhinduro Zimbabwe yakateerera
ya chokutanga ndechekuti pane mutsauko pakati pekupenga nekupengereka zviri kuitika kuvanhu vetripc kunonzi kupengereka havasi kurambidzwa kuita misangano yavo ndotanga nenyaya yekuchiredzi kuchiredzi vaudzwa kunzi makanonoka kukumbira kuita musangano nekuti nzvimbo yamakumbira ndo yagara iri kuuya minister of state kuti azoitawo official opening yechipatara munzvimbo iyoyo saka hazvaizoita kuti vetipusi vari apo vezano vari apo dai vanga vari vezano vanga varipo hatina problem tinogona kugara pamwe chete netipusi but tinoziva dambudziko rekuti TCCC kungoona munhu wezano anobva vanhonga matombo saka tinobva tangozvidzivira nekuti aiwa musangano wanga vanonoka kukumbirwa ndo unomira saka tinoziva kuti vakanonoka kukumbira ndive TCCC vezano vakakumbira on time and vanga vagara vakatoro chiri chirongwa chiripo nekuti pachada chakavakwa before elections were mentioned saka the special opening was already there saka hakuna arambidzwa chepiri kubhindura zikuru kunzi vanhu vakarambidzwa kungoumanawo hako vanhu vetipc vane tsika yekuda kugadzirisa kunze kuita kunge zvinonzi vakavengwa vari kurwiswa vari kurambidzwa kuita misangano yavo vari kutogadzirira kare kuti kana vachinge vazokundwa vozoita ruzha vachitairambidzwa ukambena hatisi kuvarambidza zanu pesiri kuti huyai itai zvamaita majirajojina kambenai nyika ndiye munhu wese nyika yedu tese patichasvika pamapasarudzo aiwa tonoziva igaro ziva kuti vana vezimbabwe vachavhotera vamunangagwa saka nenyaya yavamutongi yekuti vari kunzivaridza kuti iyo ingangopindura navamutongi because tangatisipo asi kana vachinge vadaro aiwa zvakaipa but tinoona kuti mutodi haasi munhu anongofamba achiridza pfuti ende uyezve haana chekuridzira pfuti nekuti ane vanhu vanogara vanotomusapota kare saka hatina dambudziko ravamutodi asi kana achinge aridza pfuti aiwa mapurisa achapindira achambagadzirisa nekuti zimbabwe ndeyedu tese
aha tanzwa zvamataura ruzhinji rwezimbabwe rwakateerera rwanzwawo zvamataura nhasi ndakugadzirira isaizi yakanaka varume musha mukadzi hanzi chero benzi chairo pamudzimai rinodzikama saka nhasi takutsvagira iwo imwe nyanzviwo yezvematongerwo enyika vasinawo bato ravakamiririra tina muzvare Jesse Chihota muripo here hanzvadzi Jesse, can you hear me? We seem to be having a problem there with Jesse's line. I will check with my producer to see if we can get her back. I'll try one more time.
Hello, Mamu Mbindwa.
Yes, Ndaku Kunzwa. Perfect. Welcome to the show. Mam Chinzwa Zutaru.
Thank you so much.
Aiwa, Mavaza. Aha, imimika ndimi murimo munyaya idzi. What's your take? Let's look at what Vadzokora said. Let's look at what Vamavaza said.
Inini besides nyaya dzekuti izvo vamwe vari kunzi vari kuita marali zviri legal kana kuti vamwe vari kurambidzwa kumarali my greatest concern is nyaya yekuti there was a very low number yemawomen political candidates that were fielded by both parties and it's something tendoda kuti vadzise vari two because isusu bumbiro remutemo wedu rinotaura musection 1756 and 80 kuti vakadzi vanofanira kunge vari represented mumaprocesses ekutonga nyika handiti maelectoral processes handizi but tichingoona kuti gore rino for the upcoming elections Zani yakashuga vakadzi 23 handidzo, and then Triple C ikashuga vakadzi 20 handidzo, bringing the total to 43%, of which men's machine municipal assembly made 210 seats. I see only 43 women made it. And it is the presidential Amunakana Mkajikana one. In the total of what is an age, because my political party was good to raise seven of the Kanika, raise seven vision, never nigh and it is as much my recoup. And I don't want to undo now.
Right. Makangwari savanja, zimanjenga mubvunzo, matiza wa malaza, matiza wa jokora, asima pa makanda chira uro kchenyu kwa kadzika dzika. Manzi kwa kazurukuta uro waizo na jesi chuhota yazo, varume ticha dzoka ikoko uko. But ndinoda kudzoka kwa mwiri wa malaza. There is this issue right now that people are talking about this. We cannot ignore it. Some people are saying there is selective application of the law in Zimbabwe today. ZANU-PF is allowed to bus its supporters to campaign rallies and run their show. But the opposition is not allowed. Why is that so? Vamalaza, please come in.
Tekutanga ndechekuti uyumunyori angonyora hatasi kudzvisisa. ZANU-PF haisiriyo inotonga pamumatare. Kumatare inotongwa nevatongi havasi veZANU-PF ndire nyika. ZANU-PF iritoriwo mutambi pamutambo wekuvoterana uyu. Saka zvinenge zvaitwa kumatare hazvizve ZANU-PF. ZANU-PF haisi kurambidza munhu kukambena. Tikutoti kambenai tikokudyai zviri pachena. Nekuti vanhu veZimbabwe havachada kunzwa chinonzi Triple C. Nekuti kala yeyero yayo yaora. Saka hatina dambudziko naizvozvo. Saka munhu anenge achiti anzi ZANU-PF iri kurambidza munhu kuita mavhoti emajaji ari kusapota ZANU-PF aiwa. Imhengera mumba nekuti chokwadi ndechekuti hatina simba pamusoro pevatongi vematare. Vanotonga nemutemo wenyika, vanotonga nebumbiro remutemo, hatina power over them. Chepiri, just in 2 seconds, tete chihota, hatichakwanisa kukurukura nyaya yema female candidates pa presidential seat echo names because akato apenduka kare. Asi we will look into it pa next time parichaita ma election 2028 ZANU-PF ichaedza kuunza munhu kadzi kuti amiririre nyika yedu yeZimbabwe kana tichinge tine ari qualified. Hatimbounza mudzimai nekutoda madzimai, tinounza nekuti anokwanisa here kuita zvanga zvichiita vamwe vese. So izvozvo ngavasati hawo ZANU-PF iri mugwara iri kuzvigadzira ende ine constitution yatingati bumbiro remutemo rinobvumidza madzimai kuwana mukana wakawanda wokumirira vazhinji. Ende vanobva vaona kuti vamwe vedu vetibusi havana kana constitution. Saka musanyepera kuti vanoda madzimai, vano kunyeperai, havana kana pakanyorwa nenyaya yemadzimai.
Vadzoko rava ndofunga vari kuvaviwa kuda kupindura izvozvo muchitaura izvozvo zveconstitution izvo. Vadzokora, huyai tinzwe, muri kunzwa zviri kutaurwa here navamavaza izvo. Ndoda kuti titangire panyaya yekutakurwa kwemasupporters kuenda kumarali uko, tozodzoka muchipindura zvataurwa navanzvadzi vedu izvo, Jesse Chihota uyo. Huyai vadzokora.
Awa, tinongondinakidza pano ndechekuti vamavaza vanouya pano kuzonyepa. Ndi dokta wezvekunyepa. Vanouya kuzongoreva nhema. Pese pavanenge vachishama muromo wavo, vari kureva nhema. Vari kutaura nyaya vamutodi. Tikutozviziva kuti vamutodi vakaonekwa vachiridza pfuti. Mapurisa anga aripo vachiridza pfuti. Vakadii kusungwa semutodi iko zvino ari kufamba. Iye akaridza pfuti pamberi pemapurisa. Saka ichokwadi kuti there is a selective application of law. Ichokwadi that ZANU-PF are giving illegal instructions to the court, are giving illegal instructions to the police, and they are also giving illegal instructions to the army and CIO. Unfortunately, we have malcontents within these organizations that are taking these illegal instructions. Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kupera. President Chamisa vanofanirwa kubvumirwa kuita marali avo sekubvumirwa kuri kuitwa vamunangagwa. Nyaya vari kutaura yekuti ivo vanobvumirwa kutakura vanhu. Vakauya pano vamavaza pano vachitaura kuti zvinobvumirwa kuti pavakaita rali yavo yekuchipinge kuti nekuti yange iri national rali, vanhu ngavabviswe kuburuwayo, vanhu ngavabviswe kwamutare. Vakauya vakataura kuti zvinobvumirwa. Zvakuitwa kutriple C havachada, vakutaura kuti vanhu havabhaswe. But in any case, isusuwo zvedu atina mari yekutakura vanhu kuti vabve kubruwaya vachiuya kubhindura. Tinotora vanhu vari mubhindura town, tinotora vanhu vari mumaperi ebheni ebhindura, tinotora vanhu vari padhuze nepadhuze nekwatiri kuitira rari. Ndo vanonoenda kurari yaPresident Chamisa. Vamunoona vakazara, vamakaona vakazara kumasvingo, hakuna akatakurwa nebhazi. Vanhu vose vakafamba netsoka voga nekuti vaakuda shanduko muZimbabwe. Saka chimwe chandinofarira ipapa ndichipedzisa ndechekuti vana veZimbabwe vaakuziva kuti ZANU-PF ndeyekunyepa. Pese pavanenge vachitaura vanenge vachinyepa, vanenge vachiudza vana veZimbabwe kuti tichakuitirai zvakati. Ivo varimo muhurumende vari kuregerere kuita zvinhu izvozvo. Saka taakuzviziva kuti kunyepa. Chero vanhu vekumamisha vaakuzviziva kuti ZANU-PF inonyepa. ZANU-PF ndeyakonzera nhamo yese yavari kuona iyi. ZANU-PF ndeyakonzera kuti vana veZimbabwe vanhonge svosve nemuromo. Saka vachaenda kunovabvisa musi wa23 August.
Regai ndikuyeuchidzei makanganwa kubata nyaya yanga ichitaurwa naJesiyo yekuti izvoni komadzimai zvakamirawo sei kutriple C muchidimbu tigotora muteereri ari kudawo kupindura, ari kuda kutaurawo.
Aiwa, iyo tinoitora yakaita zvayakaita. Hatirovei mbwa takaviga mupinyi sezvinoita vamavaza, munoona vachida kunzvenga nzvenga. Inyaya yaida kugadziriswa. We take it and it needs to be improved. We need to have more women in our wings, in leadership roles. It's something that we have always discussed and that has always been a subject from President Chamisa. You have heard him speaking about women, that we need to have women in our leadership role, and it needs to be fixed.
All right. We will come back to you, Jesse Chiwota. I will need you to pick it from there when we come back. We have a listener. We know we take pride in our listeners and our viewers. They call in a lot. And caller, muripo here? Hello, mutere rweda chiripo here? Muri kundinzwa?
Oh, mundai.
Aha, ndiani wangu uyu, muri kupi?
Ndeto muzvondwa Wellington ndiri kuZimbabwe kuHarare.
Nyaya iri dariro muri kuinzwa here tineve dare vari pano ava tiri kutaura nyaya yesarudzo dzegore rino idzi. Kandai pfungwa dzenyu muchidimbi muti gagaga tifambe.
Iri ndanga ndikoti pasarudzo dziri kuitika gore rino iri. Dai mapato ese ZANU-PF netriple C vakwanisa kuita sarudzo dzakajeka dzisina kubirira, dzisina kuvhundutsirana. Anenge akunda musarudzo akunda, akundwa obvuma oti akundwa. Hatidi vanhu vanobirira sarudzo.
Aiwa, iri munzeve, vari kuzvinzwa, vari kuzvinzwira vari pano vedare. Nyaya yamataura ndokutendai nekupinda muchirongwa. Tokuona iri mwezuva zvakare madzoka.
All right.
Thank you very much. Let me come back to you, JC, if you can still hear me. The two gentlemen gave a little bit of response. I hope they answered your question. And in response to that, do you feel you've been answered before I throw the next question at you?
My brother, I'm not answered. Can we contact on the poll platform and get him to explain the reason why this is the answer and why I feel like this is a matter of great importance?
You can go ahead, tell us, give us your mind. That's why you are here today.
Varune they constitute 48%. I think fine with Vakazi, they're not being represented and it's a leadership and it is. I think what Chemo Yatinoti Sushino Shandisa, Inoti, Chinokada, who gets equal representation and it is. The other water and the political violence, it's one of the major issues and it's a very much my wife has participated in politics. Because when I think I'm sure about Muriang, when I'm not sure about the Kanadako campaign and the posters in the social media or the trolls, no man watches or doesn't have to do some kinds of resources. We know the kinds of issues in Obuda Kanam Kazi that are at the forefront of political leadership. And it is. People start calling me names. And it is. The second thing is my nomination fee. I can say it's going to be Nezik. And it is. My per National Assembly, they can offer $1,000 and it for presidential, it was $20,000 and it. Yeah, I think inflation is in Zimbabwe. Very well knowing to Vakazi, they're on the losing end. I run an economic muscle. Monofongo to Vakazi, they want a Mario, your coach, and it's got. That is the thing we do, you see, in the mood, as you know, but I feel that the same way you're up to Indura. The same way our people is the same way as the government. It's not about the grand idea in Tandizi. And then we make politics a fight between our roommates. Kovakazi very good. And politics is a movie that's not about the more, but the more watch.
Ngatimbo ibatai yakadaro mataura nyaya dzakawanda chaizvo ndotokudai rimwe zuva renyu mega chairo tigodzikurukura nyaya
I don't know
you picking on what JC Chiwota is throwing in there, but she touched a bit on political violence, and there's no way we are going home today before we throw that at you, both of you. Regai nditange nemi Vamalaza. Tanzwa nasi kumaunga uko, kwanga kwa gutu uko, ve triple C vachitaura kuti vamwe varohwa, zvazodai, vakawanda wanda vari kungofamba vachitaura mazuva ano kuti tiri kurohwa kuno kuzvina zvina kumira zvakanaka, tiri kumanikidzirwa, zvakawanda wanda zviri kuitika, asi muzvigunwe zvavo zvonongedzera kuti ZANU PF ndiyo iri kuti kuvadza kudai. Munotiwo kudii nemashoko aya muchidimbo?
Muchidimbo baba, ZANU PF ndorega bato pasi pano rine runyararo risingade zvehondo. Tinozviziva kuti vana vetipusi vagara vane tsika yekuzvirova vonyepera kuti varova. Ndovatoti paya pachishona rakazvirova rikazhamba. Ndodzira yavo yekuda kuedza kuti vawane simbasi nekunyeba kuti arohwa nekunyeba kuti ashushwa. But isu tinoziva kuti ZANU PF hairove munhu. ZANU PF inotoda vanhu nekuti ZANU vanhu vanhu iZANU, saka hatingazvirove. Uyezve tinoziva kuti mwana weTPC mwana weZimbabwe, saka tomuroverei munin'ina wangu, mukoma wangu. Kana kune vari kurova vanhu iko zvino izvi, aiwa havasi veZANU, ngavarege tsika iyoyo. Itsika yeTPC takaibvisa kare mubato reZANU PF.
Regai vadzokora vauyewo, vadzokora muchidimbo. Nguva yedu inogona kuzotiperera. Nyaya yeviolence iyo iri kutaurika-taurika iyo, ZANU PF ndiyo iri kuramba hanzi muri kuzvirova muchizhamba.
Aiwa kutuka vana veZimbabwe kuri kuitwa navamavaza. Vanofanirwa kunyara kutya Mwari vagouya vapamberi pevanhu vachitaura kuti vanhu havasi kurohwa, vanhu vari kuzvirova. Isi tichiona vanhu vakatyorwa makumbo, makaona Advocate Obey Shava vakatyorwa makumbo, vakarohwa. Iko zvino izvi vari kuto ta kuti mupenyu hwavo hamene tikutovanamatira kuti vanopona here? Vakarohwa nevanhu vanozikanwa kunzi vanhu veZANU PF. Asi oona murume mukuru ouya pano achisandudzira tumbo achitaura kuti vanhu vari kuzvirova, zvinonyadzisa uye zvinopa hasha. Ende vana veZimbabwe vari kuzvinzwira vega kuti ndohunhu weZANU PF uhoyu. Mutodi anoda kusungwa. Mutodi ngaasungwe akaridza kuti achionekwa sei asiri kujera.
Tapabatapo, nguva yedu inobva yaita jerasi. Vahanzvadzi, kana muchiripo ndokumbira mashoko enyu ekupedzisira, muonekane nevateereri muchidimbu mashoma shoma.
Mashoko angu ekuvharisa ndeekutizvo. Isusu tukapira kune mapolitical parties vanhu vekutriple C, vanhu vekuZANU nevanhu vekuZEC nemamwe marelevant stakeholders. Handiti kuti rivhaizai manomination fees enyu adziki. Handitya, make sure kuti mucreata environment iri conducive for the participation yevadzimai mumaelections. Handiti, make sure kuti muri kusika kune constitution muchiinclinda madzimai acho. Otherwise chokwadi ndechekuti hapana kwatrukne.
Ndinokutendai vahanzvadzi, nguva yedu inobva yaita jerasi. Kuno manje hakuna hanzi, hakusi kubhora, hakuna overtime. Unfortunately, we have to come to the end of the show tonight, but I would like to thank graciously JC Chiwota, Vamasimba Mavaza, Navatawanda Dzokora for being with us on the show today. And I am glad we had this time. Until next time, this is Ivan Zininga, and I wish you a very good night, Zimbabwe. Until next time.